Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 4/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yotanga kuwanisa varimi mafuta edizeri nepeturu kuitira kuti varime mbesa dzemwaka wechando. Veruzhinji vanoti vari kunetsekana zvikuru kuti vawane magwaro akaita sei kuzvarwa, zvitupa pamwe nemapasipoti. America inopemberera kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane maviri yavana kusvitonga kuzere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti varimi ndo vachange vave kutanga kuwaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti varimi vane mbesa dzemumwaka wechando vasarasikirwe nenguva. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaChassis vaudza Studio 7 kuti bazi ravo richange richiongorora mafambisirwo ari kuitwa mafuta edzimotokari nevemakambani emafuta, vachiti bazi ravo ratora danho rekuti varimi vane zvirimwa zvinorimwa mumwaka wechando zvakaita segorosi vave ivo vanotanga kuwaniswa mafuta edzimotokari zvikuru sei dhiziri.
Tikushanda navo zvakanaka, takanga tine musangano nezuro tikatsanangurirana kuti tinoda kuita, tikapamidza zvakare kuti system yatinoda kuita inotibatsira kuti tinge tichiongorora mashandiro avanoita tiri pakompyuta. Tinoyatsoziva kuti mafuta apinda abva kuapinda kuferuka mangani.
Danho ratorwa nehurumende iri rinouya apo hurumende iri kutadza kutenga mafuta anokwanira nyika, izvo vekupa kuti vedzimotokari vagare vari mumitsetse. Nyanzvi munyadze zveupfumi musangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vati sevarimi vari kutambira danho ratorwa nehurumende, asi vati hurumende inofanira kuisa nzira dzakajeka dzinoita kuti varimi vawane dhiziri nyore uye nekukasika kuitira kuti varimi vasarasikirwe nenguva yekushanda muminda yavo.
Zvinenge zviri zvinhu zvakanakira mafamasi kekutanga. Kechipiri ndikekuti kana zvichinge zvataurwa kudai, mafamasi anenge atarisira kuti pane zvichaitwa zvinokwanisika kuti vakwanise kuenda kumagaraji api acho uye zvichaitwa nenzira ipi, mafambiro acho achafambiswa sei kuti anenge aenda ari murimi osvika pagaraji ompuwa mukana wokutanga kuti awane fiyo yacho. Saka ndo zvatinotarisira kuti panozofanira kutevereka, na minista vachinge vataura kunofanira kuteererwa nekuti zvingaitika sei zviri nyore kuti mafamasi akwanise kuwana mafuta asinganetseki.
Vakuipa vati upfumi hwenyika uhwo hwakabatwa nekurima hunogona kuramba huchiwira pasi kana hurumende ikatadza kugadzirisa dambudziko remafuta evarimi nekukasika. Vakuipa vati varimi vazhinji zvikuru sei avo vanorima gorosi mumwaka wechando vatove kumashure nenguva sezvo vamwe vavo vari kushaya dhiziri rekushandisa mukurima gorosi.
Varimi venguva yechando vanonyanya kushandisa simba remagetsi. Vanoshandisa hongu rematarakta kuita mabasa epa munda. Zvinosanganisira kuti pavakagadzira munda, kana vachiisa mishonga, kana vachitakura zvinhu kubvisa munda, kana kukohwa chaiko, vanenge vachingoshandisa mafuta edhiziri. Saka kana asiri kuwanikwa sezvizvi, hatitarisiri kuti upfumi hungaenderera mberi zvakanaka.
Mashoko eZFU aya anouyawo panguva iyo sangano reGrand Millers Association richiti makambani anobika chingwa haana furawu inokwana kubika chingwa chinokwanira nyika, izvo zviri kukonzera kuti chingwa chishayikwe muzvitoro nekuda kwekuti varimi vanodawo magetsi pane imwe michina yavanoshandisa mukuita basa ravo. Vachasi vatiwo bazi ravo riri kusimbaradza nyaya yekushandiswa kwemagetsi ezuva kana kuti sola, sezvo Zimbabwe isina magetsi akakwana.
Izvi hatikwanisi kuzviita nhasi, asi tofanirwa kunge tiine urongwa plan yemaprojects atiri kuita esolar, maprojects ewind power, mabiodigester. Kana kuvarimi uku tinoda kuongorora nyaya yekuti tingaite sei kuti pane maA1 farmers kana iwo maA2 akati wandei tingagadzira here kuti vakwanise ivo kuita project yekugadzira magetsi kuti vawane magetsi avo. Iko zvino vanhu vari kutambudzika nenyaya yekunyanya vakadyara witi kuti tozvifambisa sei.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende ikasagadzirisa nyaya yekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi nekukasika, zvichaita kuti upfumi hwenyika huwire pasi, sezvo makambani mazhinji ari kutadza kufambisa mabasa avo zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
The Voice of America.
Vagari vazhinji mudunhu remasvingo vanoti vari kunetsekana zvikuru kuti vawane magwaro akaita sei kuzvarwa, zvitupa pamwe nemapasipoti. Izvi zvabuda nhasi pamusangano wakarongwa neZimbabwe Human Rights Commission. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wekunzwa matambudziko anosangana neveruzhinji pakutorwa kwemagwaro aya, vazhinji vati vanavo vari kutadza kuenda kuzvikoro neshaya kwemagwaro anodiwa kumaruwa. Sadunhu Nyamutake vaMax Wochaminuka vati vagari vekuma vari kukundikana kutora magwaro ekuberekwa kwevana vavo nenyaya yekuoma kweupenyu.
Kweshero zvedu zvizhinji inyaya yokuti makosti akudhura kuinda kwavanhu kundotora mabirth certificates nemawitnesses. Zvinovadhurira izvozvo, uye kuti kana munhu abuda muchipatara asina kubuda ne birth record, kuzondotsvagirwa birth record unonzi bhadhara search fee, ndo matambudziko atinawewa.
Mumwe mugare vadhona kuti mugwagwa vatiwo vari kutadza kutora ndedzi kuti mwana atoriswe magoro pasina amai vake.
Ndokuti ndikuda kutorisa mwana birth certificate, but kunikiri kuregistration manje vanenge vachida mai vacho kuti ngavavepo. Mayo so big. Saka kuti nditi vari papi handizvi pavari. Kuhama dzavo kwandakainda, mai vacho vakashaika. Stepfather vacho vakashaika. Saka kuti ndizvi pana ngavana ma kuti vanonzi kumisha kwavo kwavo kwanozvara ndikwa kutu. Saka kwagutu kwacho kuti ndini ndono chakava nokwa moyo vapi vacho noti senemu yangu yashandisa ndimoyo. Saka kuti ndini ndono vacho kanjiva chakapapi. Hazvina kuchipa zvese.
Vari kutadza kutorera muzukuru wavo gwaro rekuberekwa kuti aende kuchikoro, uyo akasiyiwa nevabereki vake vakaenda kuSouth Africa kwavakarovera ikoko.
Baba vacho vakaenda joni namai vana kudzoka. Eva ndakainda ini vasipo baba namai. Vakatoda vabereki vavo, saka vabereki vacho handisi ndono vaonepi. Havafoni, havatumiri. Mwana wadova grade 1. Hana bhete kuchikoro angotoda bhete. Saka ndoshaya ndodini. Mwana wakamuzvara 2011 ndopa vakangoenda vangoti gare gare.
Vamwe vagari vachema-chema kuti hofisi yekunotorwa zvitupa haisi kuvabata zvakanaka, uye inoita choko muhomwe kuti vanhu vawane magwaro avanenge vachida nechimbi-chimbi. Amai Esther Nyambiya vesangano remasvingo United Residents and Respairs Alliance kana kuti MURA vapa humbowo vakamirira vagari vachiti mapasipoti haachatoreki zvizhinji hurumende haina mari yekugadzira. Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati vatambira zviri kunetsa vanhu, izvo vati zviri kutyora kodzero dzevanhu dzekuwana magwaro.
Well, ndingatanga nezvanyanya kubuda. Zvanyanya kubuda ndezvekuti vanhu vane madambudziko akawanda akasiyana-siyana nenyaya yekuwana mabirth certificates. Zvikuru sei takanangana nevabereki vanenge vasina magwaro akakwana. Ivo pachezvavo havana mabirth certificates, havana maIDs. Saka kuti vatorere vana idambudziko hombe chairo nezvinenge zvichidiwa nemutemo. Vamwe vanenge vari masingle parents, mumwe mubereki akangoendawo ndokuendera tu, haasiri kuzivikanwa kwaari. Saka vanopa magwara ekwa Registrar General vanenge ivo vachisimbisa kana kuinisista kuti ai wakainda mune vane umwe mubereki zvinenge zvichi vagozhera izvozvo.
Vamugwadi vati vari kuita ongororo iyi kuti vaone matambudziko arosangana nevanhu mukodzero dzavo dzekuwana magwara ayo sezviri pamutemo wenyika. Vamugwadi vati vachanyora gwaro richapiwa hurumende kuti igadzirise matambudziko arosangana neveruzhinji sezvinodiwa nebumbiro remutemo renyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Nasi America iri kupemberera makore mazana maviri nemakumi mana ane maviri yavana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain paine mhemberero dzakasiyana-siyana dzarongwa dzinosanganisira kuputiswa kwemafireworks uko kwagara kuchiitwa makore ose. Asi gore rino mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vawedzerawo zvimwe zvitsva pamusoro pemhemberero idzi zvinosanganisira kuti ivo vachataura kumhomho yevanhu inotarisirwa kuungana paLincoln Memorial muWashington DC uye kuratidzwa kwezvombo zvehondo zvemhando yepamusorosoro zvinosanganisira motokari pamwe nendege dzehondo idzo dzichabhururuka muchadenga apo vaTrump vachange vachitaura. Asi vamwe zvikuru vebato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party vari kushoropodza danho ravaTrump iri vachiti rinopinza zvematongerwo enyika muzuva iri. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vatumira vose mashoko ekukorokotedza zvizvarwa zveAmerica pazuva rakakosha zvikuru iri. Vachitaura vakamirira vanhu vemuZimbabwe, vaMnangagwa vati vanotarisira kuti vacharamba vachidzamisa ushamwari hwavo nemuzinda weAmerica muHarare pamwe chete nekuti vanhu venyika mbiri idzi vadzikisewo kudyidzana kwavo. Vachamisa vatiwo zuva ra4 chikunguru rinofananidzwa nendangariro dzekuzvitonga nerusununguko, zvishuvo pamwe nezviito zvinocherechedzwa pasi rose. Vativo vanopembedza ushamwari hwavo nevanhu vemuAmerica, vamira navo matambudziko avo kwenguva ndefu. Mukuziya nezvezuva rekuzvitonga kweAmerica iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimuto kuti tinzwewo maonero avo.
Pokutanga ndingati America inyika inozivikanwa pasi rino rese nekumiririra kana kuedza kuda kumiririra kodzero dzevanhu kutiwo munyika dzakasiyana-siyana muve neiya yatingati demokrasi kana kutiwo respect yemahuman rights kunyanya-nyanya isu munyika yeZimbabwe. Saka ndinoona kuti kana iyo ine zuva rayo rakadai izuva rakakosha kwazvo rekuti sesuwo even sevana veZimbabwe izuva ratinotiwo aiwa rakanaka tichikorokotedzera vaAmerica kuti nezuva rakadai, nekutiwo iyo America irambe ichienderera mberi nekuedza kubatsiridza nyika dzinenge dziri parimananzombe nekuongororawo iyo yacho mabatiro ainoitawo mune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana. Tichitaura ipapo pakukurudzirwa kunoitwa kodzero dzevanhu neyatingati demokrasi.
Taonawo vaMnangagwa navaChamisa vachitumira mashoko ekukorokotedza America. Munoonawo sei nezvaitwa nevatungamiri vavira?
Hachingava chinhu chinoshamisa kuti vaChamisa vanotungamira bato reMDC navaMnangagwa vanotungamirawo bato reZANU-PF vatumira mashoko ekukorokotedza nyika yeAmerica. Tinoona kuti chinhu chakanaka kubva kuvatungamira ava, sezvo muchiziva kuti mukati menyika yeZimbabwe mune makakatano arimo pahutungamiri nesarudzo dzedu dzisina kubuda zvakanaka. Saka zvinoratidza kuti vatungamiri vavira ava vanenge vachidawo kutsvaga ukama hwakanaka neAmerica pazvirongwa zvekuti nyika yeZimbabwe ifambire mberi.
Tiri kuona vaTrump kekutanga munhoroondo yekupemberera kusununguka kweAmerica vari kutaura kana kuti vachapa speech kuLincoln Memorial. Pamusoro pezvo vacharatidza zvombo zvehondo zveAmerica zvisati zvamboitwa. Munoona sei chiitiko ichi?
Chinhu chisingasonyanyoitwa pazuva iri munyika yeAmerica sekutaura kwamaita. Asiwo tingati ndoiya inonzi yatingati show of force kana kuti vaTrump vanenge vachida kurakidza kune dzimwe nyika yatingati military might ukuru ya America pazvombo.
Ko vamwe varikuti va Trump varikutora mukana uyu kutsvagarutsigiro musarudzo dza 2020 dzavari kutarisana nadzo.
Zvingava izvozvo but kutsvaga tsigiro kwacho hakutsvagwe nekuisa mauto munzira kana kubudisa zvombo zvehondo.
Avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway, Dr. Victor Chimutu vachitaura vari parunare vari kwakare kuNorway neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti kubombwa kwakaitika muguta guru reLibya reTripoli uko kwakasiya vanhu 40 nevana vafa, vamwe vachiti vanosvika 50 nevashanu, kunogona kuenzaniswa nemhosva dzehondo. Mubatanidzwa wevakuru vemasangano ari kuratidzira muSudan waita musangano wekuziya kutanga zvakare nhaurirano nekanzuru yemauto iri kutonga munyika iyi. Vakuru ava vari kuda kuti pawiriranwe kuti ndiani achatungamira hurumende inofanirwa kufanotonga panenge pachigadzirwa urongwa hwekuti munyika imwe itwe sarudzo dzekutsvaka mutungamiri wenyika. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change riri kuchema-chema nekudomwa kwava Utoile Sligwana semukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika. MDC inoti vaSligwana munhu akaendeswa kuZimbabwe Electoral Commission ari nhengo yeZimbabwe National Army, izvo inoti zvaityora mitemo yenyika. VaSligwana avainge vakafanobata chigaro ichi vakazodomwa kuchitora musi wa1 Chikunguru. Bato reMDC rinoti vaSligwana vaive mukomisheni yeZEC isina kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo muna 2008 kwemavhiki mashano zvakashorwa zvikuru neSADC neAfrican Union. Asi mukuvadoma sachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba vanoti vanoruzivo uye nhoroondo yekubata nyaya dzesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Kuiswa kwaitwa vaSligwana ndoo kunonzi kuridza ngoma nesanhu pahumwe. Muna 2008 akakonzera nyonga-nyonga. Tikatarisavo munhu asati abuda pachena kuti achiri kuami here kana kuti achiri musivilian. Pamapepa avanyora havana kumbotarisa kana kutaura zvehistori yake yekusevenza kuami kutaridza kuti vari kuvanza. Zeki inofanirwa kunge ichibuda pachena. Kana vasingatauri kuti murume uyu akambosevenza kuami ari meja, vasingazvitauri pahistori pake, pane wavari kuda kuvhara kumeso. Vari kuda kurova imbwa vakaviga mupinyi. Chaanonzi agona ndechipi? 2013 vakaita maelections pasina vota. 2018 marizauts nanhasi hatizivi kuti president akahwina nemangani.
Vachirumanzi tipeiwo maonere enyu.
Pane nyaya dzamaelections Zimbabwe ndofunga zvagara zvinongozikamwa misi nenguva kuti NDC haifii yakabvuma maelections. Chavanobvuma chete ndeche apo pavanenge vachinzi vakahwina. Asi pavanenge vachinzi vakahwina ivavo vavari kusora ivava ndo vanenge vava pamaresults. Ndofunga izvi hakuna kwatinoenda nazvo tikatarisa kuti hei ndiani ari pamaelections and so forth. Wedza vaSligwana vaiva musoja, vaiva mupurisa, vaiva businessmen, vaiva chii, handifungi kuti it is an issue yatingatarisa pachirungu. Iye zvino MDC nyika ino yeZimbabwe inorunyararo napamusoro pamasoja avari kuvenga yavo. Iye zvino nyika inorunyararo napamusoro pamapurisa asingadika neMDC. Zvokuti vese veMDC iye zvino vachiita maralizi avo vanokumbira rutsigiro, vanokumbira rubatsiro rwamapurisa avasingadi.
VaMafumi,
nyaya yekuita kutonga nyaya yemaelections, referee akabva kuDynamos,
Dynamos ichitamba neHighlanders. Vanhu veHighlanders vangapinda here muground imomo. Referee akabva kuHighlanders, Dynamos ichitamba. Supporters zeDynamos hapindi muground iroro. Referee wemaelections anokosha. Vasiligwana vakatara referee. Vane divi ravakarerekera. Musapinza mapurisa ese munyaya iyi. Mapurisa tinoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Masoja tinoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Ma polling stations aiva mukati memasoja, aiva mukati memapurisa, aiva mukati kwekuma prison. Tinoziva kuti President Chamisa vakahwina. Kwatakaruza ndoo pana vasiligwana apa pavakaverenga maresults asiri iyo. Isusu tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe rakavhotera vaChamisa. Hapana anoda Munangagwa. Kutonga kwa Munangagwa kuri kuvava segavakava.
Vachirumanzi,
mukanyatso kutarisa mashoko ose atarwa ipapapa handifungi kuti pane chino musoro chingavaka nyika ino. Rugaro ruzivo kuti chibato iri ragara rinongopopota chiri important ndechokuti ZANU-PF nehurumende iripo vari kutoona kuti zviri nani tiri kugadzirisa nyika. Ndosaka muchiona zvinhu zvakadai zvichiitika. Ivo MDC vanga vachitoshuvira kuti ahadi upenyu hwaoma, asi nemapolisi ari kuitwa negovernment ino zvinhu zviri kutoratidza kuti zviri kunaka. Ndosaka muchiona vachiita reload. Hakusina, ndokutombumba vapera, hapasina chokutaura. Shuwa shuwa mungataro zvama elections mwedzi uno, ma elections egore akapera.
Vamafume, hanzi hamudi kujikiwa sarudzo mukangojikiwa munotidza birirwa kana mahwina munyarara.
Zvokwadi vanhu ava vangu vavabvirira kubirira chavatadza kuba iyi ikonomi nokuti vanokara mari.
Vachirumanzi, petai chirongwa chedu. Pakaita mutauro wakadai kumasangano akaita sezeka, hazvizoite here kuti sarudzo dzinoitwa dzinoramba dzichiita mutauro?
Varume veStudio 7, maelections kana munhu uchihwina, munhu una vatsigiri, maelections yavo habiriki. Ndozvamofanira kuziva izvozvo.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kune vanoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko tichiona kuti pari zvino munyika muri kunzi imo makushandiswa mari yemaRTGS uyezve nemari yemabond.
Zvino zvangu muCape Town ndatombokuona iri live zvenyu pamamuchiri pamba muri murodhi hako tete kuteredza kwese kwamunenge muri katingoona. Nyika yeZimbabwe manje zvaitarwa nanamata munhu umwe zvaakuti nyika yakuenda kumawera hapana achaizora ndokwa yasvika manhizi zvizvi nekuti muchiona nyika kana ichinzi haichashandise forex. Matorisi anouya munyika anouya neforex. Saka zvivira kuti havachatoshandise kamaforex avo vandomirira kuti vatange vachinja.
Ndinonzi Terence ndemuHarare pa500 shops.
Pakamira sei ipapo panyaya yekushandiswa kwemaRTGS nezvimwe? Mambo opinda muzvitoro here? Zvakamira sei?
Zvinhu hapana zvachinja kunze kwekutokwira kwezvinhu. Vakaintroduca kuti ZimDollar is going to come back. Nyange uri nyaya yekuti vada kuvhara matvo sevhanzi made masoja pamunondo wavo vanotyere kuti vangovavhara kuti hatichashandise maUSDollars because vanga vakudimanda USDollars. So is the only issue yavakaitira kuti USDollar is no longer a legal tender. But this will not work because as it is now black market rate yakadzoka 7.something last week, but now nakudacheka black market rate yama 9.9 9.8 of which yatotanga dera nhasi yanga iri ma950 and so forth, but now yato9090ndirodziboriseziri mukadoma.
Mukadoma munofara zvamo.
Kwakamira sei ikoko panyaya yekushandiswa kwemari yemaRTGS iyi? Zviri kugonekwa here?
Mari yemaRTGS yatiunzira nhamo munyika iyi.
sei madaro?
Kuno kubhokozi mari yati yemara DJ zvirikungotaurwa. Kuti uende kubhengi kwacho isusu tivashandi tichori pamwe panguva yakaoma. Kuti uende kubhengi kwacho kunotora mari uri kusvika womira muqueue. Wopiwa 100 bonds per week. Kana ndiudze kuti kana wapiwa 100 bonds per week unorarama sei. Tikatotee zvino zvine patiri apa pane rate iripo. Zvavaikwanisa kuita vaifanira kuti mushandi pamari dzataitambira idzodzo kuti taitambira ma 350 per year. Vaifanira kungoti rate kuti kana taita kutambira kuna kuma 5000 bonds yacho kana kuma 6. Pamwe taikwanisa kuraramawo zviri nani. Kwete zvatiri kuita hatina tiri kutambura.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti musakanganwe kunge muine super chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu ye VOA Shona Mangwana.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenyika chemutambo wenetball chasimuka chine manyukunyuku chakananga kuLiverpool kuEngland kumakwikwe 2019 Netball World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chasimuka nemufaro mukuru chakananga kuEngland. Asi chichambozorora muDubai chisati chasimuka kuenda kuManchester, uko chichanobata bhazi kuenda kuLiverpool, uko kuri kuitirwa makundano epasi rese aya. Mutauriri wechikwata ichi vamaimba mapuranga vanoti mukamba mune mufaro mukuru vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya ayo vanga vachigadzirira zvakasimba.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira kunotamba mutambo weNetball World Cup. Vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunokunda, kunomirisidzana nedzimwe timu dzinobva kune dzimwe nyika. Saka panguva ino tingati takatatawa kumazuva ekupedzisira ano ekuti vasimuke. Vose vatsikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Kapteni wechikwata ichi Pepechua Sachikonye anoti ari kufara zvikuru sezvo akakarike kutanga muupenyu hwake kupinda muEngland uyezve mumakundano makuru eWorld Cup.
Kutotanga ndosaka mufaro wakanyanya. Chatotasira kunoona mamwe mateams andaigara nechingoshuwa. Kudai ndikamboona timu yakati neyakati neAustralia gara iri number one yato ne more than 15 years chimbogare panumber one. Sachanti chishuro changu chokunongoona mutambiro wavo nao ndaona mukana wekuti ndonotamba navo chaiva chishuro changu ndinofara.
Vamapuranga vanoti kunyange hazvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakwikwi emhando yepamusoro akadai vachashamisa vazhinji nematambiro avachaita.
Pose patinoita mitambo yakasiyana-siyana chatotarisira isusu kutora mukombe. Zimbabwe pasi rose iri panumber 13. Saka panumber 13 nepavo panotaridza kuti tine zvatinazvo zvatinogona kutokwikwidza. Pazuva rakatinakira tinogona kutoshamisa vamwe vanhu tikaswera tatorova ana Australia.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia, Northern Ireland pamwe neSri Lanka. Asi Sachikonye anoti vachaita nepese pavanogona kuti vabude mugungano iri nekuenderera mberi nemakwikwi. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rega rega pamagungano mana ndizvo zvinoenda munharaunda yechipiri umo zvikwata zvichadamburwa nepakati kupinda mumagungano maviri. MaJames ane basa guru rekuedza kugadzisa zita renyika iro raipa zvikuru munyaya dzemitambo mushure mekunge maOrioles abuda mumakwikwi AFCON mushure mekurohwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. MaJames ari kuvhura makundano eWorld Cup musi wa12 chikunguru nemutambo neSri Lanka achizotamba nemusi wa13 chikunguru apo vari kusangana neAustralia. Mutambo wavo kugumisira uriko musi wa14 chikunguru apo Zimbabwe iri kutamba neNorthern Ireland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano wachirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izulukandaba olambulela kafontu likazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
umqoka asibili ukuthi ubugwelegwele kumele kuliswe elizweni leZimbabwe ngoba sesinanzelela ukuthi okwenze umkhonomi wethu ube yilokho yikho khona namuhla okukhulu kwakhona kwenziwa ubugwelegwele obenziwa ngabantu abayebethenjiwe ukuthi bebesemahofisini ayiwakhangelele.
Umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokulwisana lenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uqwayisa abaphatheke kulomkhuba ukuba bazobotshwa kungakhathalekile ukuthi ngabalezikhundla zaphezulu.
Bancane nanzelela lapha kwelemelika uzibuse wabo bamsayina iminyaka engu-200 eyadlulayo. So sebehambe isibanga eside nxa siqhathanisa lathi ukuthi thina khona sisenelisa iminyaka engamashumi amane kuphela. So ingxenye compared to bona ukuthi sebehambe isibanga esinganani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lo mkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje batshayele ihlombe elemelika ngokuthakazelela ilanga likazibuse. Abaphila legciwane lengculaza batshengisele ngokuhlala enkundleni ye-Africa Unity Square bekhonona ngenkinga ababhekane lazo ekutholeni usizo lokwelatshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhomishini ebona ngezokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC baxwayisa abaphatheke kulomkhuba ukuba bazathwala nzima kungakhathalekile ukuba ngabalezi. Abekhomishini le bathi inkohlakalo yiyo imbangela enkulu yezikhubeko ezibhekane lokuthuthukisa.
Emhlanganweni lentatheli izindaba emahofisini ali commission emzini weMount Pleasant eHarare umgcini sihlalo wayo uCommissioner Justice Lois Mathanda Moyo uthi selokhu baqalayo umsebenzi sebethole imibiko yendaba ezingamachumi phose amane ezilichumi zakhona kungezaba lezikhundla zaphezulu. Uveze njalo ukuba sebeqalile njengecommission ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso zalabo abakuzikhundla eziphezulu. Kunje sekulodaba olulodwa oselukhwezwe lwasiwa kwabe ofisi yabachuchisi bakahulumende eNational Prosecuting Authority. Linkulumo isekelwe ngabasakhulayo bebandla leZANU PF bona abasanda amagama abanye balabo abaphatheke kumkhuba wenkohlakalo. Umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo beZANU PF uMabutho Moyo uchasisa ngohlelo lwabo lokuzama ukulondoloza umnotho welizwe.
Kumqoka sibili ukuthi ubugwelegwele kumele buliswe elizweni leZimbabwe ngoba sesinanzelela ukuthi okwenze umkhonomi wethu ube yilokho yikho khona namuhla okukhulu kwakhona kwenziwa ubugwelegwele obenziwa ngabantu abayebethenjiwe ukuthi bebesemahofisini ayiwakhangelele ukuthi aqhube afake ingqubekela phambili elizweni.
Upha isizathu sokuba kungani beqale ngokuveza inkokheli ebandleni labo leZANU PF.
Laba abaphakathi emhlanganeni wethu sibaphithuba lokuthi you know bezigezise bezisho ukuthi hayi bona bamsulwa ukuze abantu beZimbabwe bebe lethemba lomhlangano wethu weZANU PF ngoba inkulumo eningi lapha estradeni yokuthi ubugwelegwele buphakathi kithi kuZANU PF.
Uthi ulethemba lokuba abezomthetho bazowuzwa umkhosi ohlatshwa ngabantu phezu kwalolu daba.
Umongameli wethu ukhulume cacca ukuthi wonke umuntu ozatholakala elecala lobugwelegwele inotho yonke yabuyithole ngobugwelegwele uzayithathelwa.
Kodwa abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazoyicela isivuthiwe. Unobhala kulolu hlangothi u-Ostelos Gift Siziba ulandisa kabanzi ngalowo mbono wabo.
I-Anti-Corruption Commission eZimbabwe sonke siyawazi ukuthi ukusebenza kwayo kusukela kudala ukuthi iyakwazi ukukhuluma but ayila amazinyo okuluma ikakhulu uma sikhangela indaba ze-corruption.
Uthi kulamaqembu ambalwa aphatheke kuzibanga ezehlukeneyo zomkhuba wenkohlakalo.
Laba bantu baku huge corruption and kundaba ke ze-fuel. Ibaba operator abayenza ama izinto eziningi ze-fuel. Okwesithu basendabeni ye utshintshwa kwemali.
Kungakho esithi yena labanye bakhe usiziba bazake balinde babone ukuba uvunguza usiya kuphi umoya lo wokulwisana lenkohlakalo okukhulunywa ngabezakhe. Usiziba uthi akabone esiba khona obotshwayo ngemva kokutholakala elomlando ngabezakhe.
Ngabantu abakhulu ke kezombangazwe njalo bakhona abancane sebeke bazama abafikanga ndawo. So mina ngenzela ukuthi namuhla njengoba beyenze i-press conference bazaphendukwa sababuza ukubana ke abantu abanjengo-Tagray bangaphi, abantu abanjengo-Rottenberg bangaphi, abantu abanjengo-Emerson Lamuso Mnangagwa bangaphi mayelana le ndaba ze-corruption ngenxa yokuthi yibo ke abaphambili ngendaba ke zokutshontshwa kwemali elizweni.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Chenesani Ntungagwa uthi akuqali namhla ukhulunywa ngumgcini sihlalo wezakhe lequla lakhe.
Akula lutho engaluthabela engaliqhokezeleli izandla, ngoba inkulumo leyi ma sikhuluma ngobugwelegwele into eqondileyo. Inkinga engiyibonayo lapha eZimbabwe, umthetho wethu ubungacaci ukuthi ubugwelegwele kuyini. Sezidinga amacele ukuthi hayi konje sizizothwa khona, hayi sokulamandla, sibe lamandla okuthi bengabopha abantu ngamafitshane. Engathi mina akukokutsha kimi lokho, asonto engayikhangelela ukuthi ikhulunywe umuntu onguye ozibambileyo kuyanela ikhomishini.
Ulandisa ngakukhangeleleyo uNtungagwa ukuba ngabe yikho okwenzakalayo, hathi kube lokhe kusethuswa lokuxwayiswa abantu.
Ma kuthiwa khona kuye kwaba lezinye indaba ezaripotwayo, akukhulunywa ukuthi sezikwisiphi isigaba, kumbeni sokusetshenzweni, sokudingwa abantu yini, sokubanjwa amaphepha ama-ofisi akade ebhalwe izimali ekade zitshontshwa. Ngenxa yani isabe siloku esikhuluma, ilizwe leli kalithathanga uzibuse namhla. Sesile minyaka mbone singathi amashumi amane, kutho ukuthi sokusithetha amashumi amane ukuze siqale ukukhuluma ngolako ukuthi hayi akusali izibani bani, akusali izibani bani.
Abezakhi bathi kunje sekulodaba lwenkokheli yenkampani kahulumende yeZimbabwe National Roads Administration Zinara oselusemthethwandaba kuthi olwe-NASA lusahluzisiswa ngemva kokuthola imibiko yokungaqhutshwa kuhle komsebenzi kanye lenkohlakalo. Kungakho besithi asikho isizathu sokubumba enye ikhomishini yokucubungula lezindaba e-National Commission of Inquiry ezamele ihluzisise indaba zenkohlakalo njengalokho okuke kwabethwa ngumongameli Emerson Mnangagwa ngemva kokuvezwa kwenkokheli yeZANU-PF kwezenkohlakalo. Besithi lokho kungenziwa nxa kuyukuthi kuqondiswe kwabebandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa lamhlanje bachayele ihlombe eleMelika ngokufikisa iminyaka edlula amakhulu amabili 243 lithole uzibuse ogcweleyo kuhulumende waseBhilitani. NjengeleZimbabwe leMelika lalo lakhe labuswa ngeleBhilitani lazothola uzibuse ngemva kwempi yenkululeko ngomnyaka ka-1776. Embikweni awethule enkundleni yeTwitter, umongameli Mnangagwa uthe ufisela umongameli Donald Trump lozulu weleMelika ikhefu elihle. Wengeze wathi ukhangelele ukuthi kube lobudlelwano obugxilileyo phakathi kweZimbabwe leleMelika. UMnumzana Chamisa yena ubonge uzulu weMelika ngokuxhasa abantu beZimbabwe ngaso sonke isikhathi njalo wabafisela ikhefu elihle. Umongameli Trump ukhangelelwe ukukhuluma emkhosini wokunanza ozaqutshwa esigodlweni iWashington DC.
Ngizazikhipha labangani esisebenza sonke, bakhona ontanga esisebenza sonke elapha esiathathwe khona.
Uxolo. Kuza kuba lezigwagwagwa zamabutho njalo ezidaladeni okwangakwakuqala elizweni leli. Lokhu kube lento enje eMelika njalo umongameli Trump usolwa ngabantu abaningi ngokwenza lokhu. Untungameli Nkomo, Studio 7, uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania, unkosazana Sanelisiwe Ntini, waqala ngokumbuza ukuthi yena uzalithakazelela njani leli langa.
Ye, ngizazikhipha labangani esisebenza sonke, bakhona ontanga esisebenza sonke elapha esiathathwe khona. So ikuphuma nje siye epark endaweni eligceke lapho esingahlala khona sibuke ama-fireworks. Ipark yakhona isendaweni ephakeneyo engathi iphezu kweqaqa. So lapho esiyabe sihlezi khona siyabe sibona ama-fireworks ayenzakala phose idolobho lonke. So yikho engikhanda ukuthi ngikwenze namhlanje.
Ungathi lichoni leli langa kuwe la kuZulu weMelika, ikakhulu nxa siqathanisa lelanga likaZibuse weZimbabwe lapho esizwa khona abantu abaningi bekhala besithi ayikho inkululeko?
Ayi, mboni ngani okuqakathekileyo esingakukhangela ukuthi nxa sisithi uZibuse sitho ukuzivusa kukuphi, ngoba kulokuzivusa abantu esithi basinika uzibusa basikhululileyo kwezinto ezingabe zisihlukumeza, like izinto ezinjengokuthi esingathi yi-colonialism, abantu abafika bathathele amandla endaweni engiyabo. So kuhle ukuthi sithole uzibuse sibe kwazi ukuthi sizifakele imithetho engeyethu, senze esibona kusifanele thina njengelizwe. Kodwa kumele futhi sinanzelele ukuthi abantu esingathi ngamaqhawe abayibo abasikhululayo from ukuhlukumezwa, sinanzelele ukuthi bengabi yibo abasihlukumezayo kusasa. Okuyikho emboni ngani engxenye asikakunanzeleli thina njengelizwe, kumbe kusazosithatha isikhathi eside, ngoba nxa ninanzelela lapha kwele Melika, uzibuse wabo bamsayina iminyaka engu-200 eyadlulayo. So sebehambe isibanga eside nxa siqhathanisa lathi ukuthi thina khona sisenelisa iminyaka engamathumi amane kuphela. So ingxenye compared to bona ukuthi sebehambe isibanga esinganani. Engxenye kulezinye izinto esisazozixazulula, esisazofunda ukuthi sizenze njani, ngoba bona sebehambe isikhathi eside. Angazi ukuthi besese le minyaka engangeyethu beloZibuse ukuthi basebehambe kangakanani ukuncedisa abantu, uku-empower abantu abangababo. Kodwa mboni ngani kusese lo mango omude okufanele siwuhambe ukuthi abantu bathole ukuzibusa okweneleyo, ukuthi abantu benelise ukuphila impilo esuthisayo, ukuphila elizweni eliku-rewardayo for imizamo yakho.
Alo-ke ngunkosazana Sanelisiwe Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 esedolobheni lePennsylvania. Abaphila legcikwane lengculaza abavela kumagumbi amane elizwe batshengisele ngokuhlala enkundleni ye-Africa Unity Square bucwadlana nje ledalele ephalamende njengendlela yokubonisa amalunga edaleleli lohulumende ngokuqakatheka kokulungisiswa kwezikhalazo abazethulele umhlawuli walo eziphathelane lenkinga ababhekane lazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abakade besekutshengiseleni kwanamhlanje bathi inkinga ekhokhelayo ngeyokusilela kwemithi abayinathayo nsuku zonke, lokube betholiswa esekade isikhathi sayo sokusebenza yedlula. Unkosazana Patience Dube wenhlanganiso eyeHope Alive Child Network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza kulokhu kutshengisela.
Okundethe lapha yi-issue yama-expired medicines aphiwa abantwana, and iningi labo ikakhulu ama-adolescents abasanathi imithi liyana, so kule high default rate amongst ama-adolescents and young people.
Uthi injongo yalumbuthano yokuba bakhulumisane lenkokheli kahulumende lamandla edale lephalamende.
Injongo yethu ukuthi sikhulumisane labezempilakahle labameli bethu ukuthi nxa kuyukuthi kule mali usebenzayo ukuthi ihambe iye-procure ama-medicines a-right angayi-expiyanga.
Omunye wabekade bekulo mbuthano ngunkosazana Josephine Ncube wenhlanganiso yezenzeleni People Living with HIV etholakala eMatobo District lakoBulawayo.
Tina njenga bezenze leni people living with HIV network from Imat South le Bulawayo si Matebelele and Mipa Forum. Sisithi Tina sesikhathele ngokuthi
kasilo daba lwemithi eseyadlulisa isikhathi sayo sokusebenza abakhala ngakho kuphela.
Sithi Tina izinto zonke ezempila kahle eluhlwini lweMat South abuye kusifinyelele lathi ngesikhathi. Kathi sinxa sikhangela asikhangeli kuphela imithi leyi. Sikhangela kuphela sokulama non-communicable diseases.
Isimo ilizwe likiso kudaba lokuswelakala kwemithi enathwa ngabaphila legciwane uthi siyingozi enkulu kakhulu.
Sikhona sesiqalisa amaphilisi ama-ARVs kwathiwa khona vele unganathi iphilisi eli-expayileyo kodwa siyamangala lawa se-extendise i-shelf life ukuthi shuwa shuwa ngempilo zethu sesingani sidlala amakhasi ngempilo zethu kodwa silabantu abasimelayo nxa sibatshela izikhalazo zethu umuntu uyenze ngani ukuthetha kodwa nxa esefika ngapha ephalamenti asikaze sizwe lo yi-one okukhuluma emele isektha yethu eyabantu abaphila legciwane.
Umnumzana Sipho Mahlangu elinye lamalunga eZimbabwe Country Coordinating Mechanism CCM ngaphansi kwesikhwama seGlobal Fund esibona ngodaba lomikhuhlane ebalisa ofuba oqhuqo legciwane lengculaza emela abaphila legciwane ilizwe lonke njalo esebenza eseVictoria Falls laye ulandisa ngesisusa salombuthano.
Phakathi kwepetition kulokukhala ukuthi nga indaba yeHIV particularly leTB iya prioritize sithi ukuthi ifakwa ku top agenda. Nxa ifakwe ku top agenda nyabe sengisithi ukuthi la ku budget iya prioritize elizweni lakithi. Yes, laba sincedisayo njenge Global Fund. Kodwa Global Fund indlela encedisa ngayo iyachiya isikhala esikahulumende.
Ulandisa ngokungazinikeli kukahulumende ekugcwaliseni izithembiso azenza kuZulu okuhlanganisela labo hlangothi lwabaphila legciwane elizweni.
Uhulumende uthembisile ukuba uzayivala igap leyane more than 6 million kodwa lanamhla kakayivali. Nxa sikhangela ke i-Global Fund indlela esebenza ngayo, nxa ilizwe lingasavalanga isikhala lesiyana, i-Global Fund ayisalethi yonke imali ngoba imali ibuya in batches.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Young Positives ebona ngeziphathelene labantwana abakusigaba seminyaka esukela kwelithumi lasiyagalombili kusiya kwengamathumi amathathu lanhlanu abaphila legciwane bemelwe ngunkosikazi Anna Sango.
Siyakwazi ukuthi iZimbabwe imi inje yakhomitha i-1 million to the Global Fund replenishment and up to date sebebhadale bona i-300,000 futhi sikhangele ngendaba eze-foreign currency lezi eziyenzakalayo eseziyenza ukuthi i-National AIDS Trust Fund ibisiyefuleka ukuthi ikwanise ukureyiza i-foreign currency efunakalayo ukuthi bona bakwanise ukuthenga ama-ARVs.
Umqondisi wohlangothi olubona ngeziphathelene lo mkhuhlane wofuba legciwane kugatsha lukahulumende lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. Owen Mgurungi uthi kulilungelo labo laba bantu ukutshengisela ngokuthula besebenzisa yiloba yiphi indlela. Isisusa salolu daba uDr. Mgurungi uthi siyaziwa kuyikusilela kwemali yakwamanye amazwe okungaphezu kwabo njengoba kuludaba lwabogatsha lwezemali kanye labehofisi yebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okubhekane labesifazane ngalezi zikhathi zobunzima ngenxa yokonakala kwesimo somnotho kanye lokweqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wokuqhaga netball eliya emncintiswaneni we-2019 World Cup. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilunga ledale le-Congress lakwele Melika umnumzana Justin Amash owebandla lama-Republicans ocunule abebandla lakhe ngokusekelana labebandla lama-Democrats ekuthini umongameli Donald Trump akasuswe esikhundleni usephume ebandleni leli. Ibandla leMDC selicothoze uhulumende ngokukhetha umnumzana uTloyile Slaigwana ukuthi abe nguye okhokhela inhlelo zogatsha lokhetho. USlaigwana ubevele engophethe lesi sikhundla kusukela ngomnyaka odluleyo. Kodwa wayevele esebenzela ugatsha lwezokhetho olweZEC langesikhathi impumela yokhetho luka 2008 luze lwethulwe ngemva kwenyanga eyodwa. Ibandla leMDC lithi ukufakwa kulesi sikhundla kwenzakeleyo kutshengisa sobala ukuthi uhulumende kazimiselanga ukubandlulula indlela okuqutshwa ngayo ukhetho elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla leMDC umnumzana Thandeko Zintimkandla endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Hayi okwakithi vele akulanto entsha mpela esingaphuma layo khonapho ngaphandle kokuthi sikunanzelisise ukuthi kulokhu kungenwa mpela kungena empandeni zokuthi abantu babambe amandla ipower sebeqala ukucabanga manje langekusasa ukuthi siba nama-elections kuzenzakalani. And enye into I think i-statement okuthiwo yilokhu ukuthi ma umuntu esenza into phela afuna ukuthi laba ababukeleyo ba cabange something. So I think okuthiwo yilokho abakwenzayo ukuthi asiyindawo sisesekhona nama-elections nalawa elicabangela ukuthi singenza something ngawo ngo-2023 singabe lizalesi sikhathi sena. Kuphela kwethusela lokhu abalento yenziwa abantu mabenza ama-walkry benethuse ukuhlela ethuke noma ningena kwi-sportsele vele nje selethukile. I-MDC manje namanye amabandla aphikisayo kuze bazibuze ukuthi yikuyini abazabe bekulindele for 23 if abantu bekuzeka sobala ukuthi basalwa mpela.
Mnumzana Mkandla, asingeke sathi i-MDC layo isigoqe kakhulu izandla ngoba siyabona ukubana ngesikhathi sokusiya ukhetho kujayela ukuvuka indaba ezinenge zokuthi ngakulungiswe lokhu lalokhu. Kathe sibazithulele kwaze kwabiselwa uSlaigwana sebeqalisa ukukhuluma sekungenile uSlaigwana. Kathi kungani begoqe izandla kangaka?
Msakazi loNdlovu labalaleli ababukeli, indaba ilapha uyiseyiphethile okaNdlovu khonapho. Laba abantu okukhulunywa labo umbokuzanye ukukhuluma labo ngamahlongandlebe kabalaleli, ngoba into yokukhuluma ungaze uba ngumsindo ukhwele phezu kwentaba wenzeni uzibhuqe phansi. Mina ngombono wami ngibone engathi vele kabalandaba ungathi kulolutho abafuna ukulugolomba. Ye-MDC ingakhuluma izithilizwi kodwa nxa uloko ulando kade kwakhulunywa vele laba bantu vele ngabalandaba ikuphela amazi emhlanu wedata njengobona kwami. Indlela kumele kukhangelwe engathi ngesilungu izistrategy ezinye mhlawumbe ezingale kwenkulumo, kumbe zibe ziningi kukhulunywe kusenziwa lokunye, ingabe yini lo lalo uyazicabangela kambe kuyini okunye okungeziwa. Ngoba iqiniso i-MDC ingavuka ikhuluma nsuku zonke bayalalelwa ngubani? Sebekhulumile ukuthi idalela kuSlaigwana likhona kuze kwedlule u-2023 kuye phambili khonale.
Ilungu yipressure?
Akunapressure abayifakayo engatshintshi izinto. Le nto yabo yokuthela ithebethebe ungayifananisa kudala i-destabilization, le-destabilization war yamagorile amalwecashi ukuthi yakukhitshinwa ngilizwe lokuyana abo isidwane sisikhathi one isikhathi eside kakhulu and two ayitshengisele ukuthi i-direction yayiya kuphi. O-Smith babethi mabefaka under pressure njalo abantu babedubeka, abantu baseZimbabwe ikakhulu apha elungu. Kodwa abantu abamnyama ungababuzi okwedlulokwabo. So ithebethebe kwabo lokhu akuniki i-pressure eqakathekileyo engayenza ukuthi abantu baze bethi hayi lasho kunzima ukuze bayenzena lezi mpakama msebenzi ze-GP and remandi. Kutshengisele ukuthi yena lokhu efuna ukulwa, into leyo yenzayo wena ayisebenzi. Awungeke ukube kusenza into efanayo for njengoba esemkandli ukuthi kadlula iminyaka eyi-5 kale kube leyo kudlula omunye uyenza into efanayo ukhangelele ukuthi kube le mpumelo ehlukile. Kuthi ayibula obedlula ibula-ke lobo. So ngeke mina angiboni lutho olutsha after ukungena ngaphandle kweminyaka ehlukeneyo between umoyi umodern sandrayi nalo muthi uthamisa.
Nanto udaba mnumzana Mkandla uya undlovu uyatsho lapho kubana ijeja le MDC lelikhanya lingasebenzi.
Ye hayi liqiniso elipheleleyo lelo. Ngangithi njengoba ngithile se inkulumo ze MDC kusukela emuva khonale phela izani ngayiqalanga nge-MDC khonale emuva le nayito omina mina kasiyindawo i-MDC ingazikhulume izani u-P F njengoba ngithilo sisitho kayilaleli.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ilungale MDC ubexoxa endawonye lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kwezemidlalo iqembu labesifazane abamela iZimbabwe emdlalweni wokuqhaga engezandla we-netball ababizwa ngokuthi the Gems basukume lamhlanje belubhekise emncintiswaneni wenkezo yamazwe omhlaba eye-2019 World Cup oqhutshelwa kweleNgilandi. Abeqembu le-The Gems abaza kuma kancane kuhambo lwabo kwele-Dubai bengakayifika edolobheni le-Liverpool bathi sebelungele ukuyaphakamisa iflegi yeZimbabwe okumqotho hathi okwenziwa ngabeqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elinqotshwe okuyangisayo ngele-DRC 4-0 emncintiswaneni wezwekazi lwe-Afrika owe-AFCON. Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sinye lele-Australia, Northern Ireland lele-Sri Lanka okungamazwe aziwayo ukuthi alentshantshu zabadlali. Omunye wabadlali beqembu le-The Gems uBeauty Sithole uthi balakho kunqoba ngakho ke amanye amaqembu angaba khangeleli phansi.
Lezathatha twayisa ife namayimbo banaboga nikubomba njito yobe. Lezathatha twayisa ife namayimbo banaboga nikubomba njito yobe. Leza tata twaisa ife na mayimbo bana woga nukubomba njito yoye. Nali kapondo ine, nali baine, nala kolwa ine, nali chita pionse kibi. Nali kapondo ine, nali baine, nala kolwa ine, nali chita pionse kibi. Nali kapondo ine.
Leza tata ingoma emnandi ingoma ejahelisa khulayo uChris Makoya esigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abe commission ebona ngezokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission baqwayisa abaphatheke kulumkhuba ukuba bazobotshwa kungakhathalekile lokuthi balezikhundla ezinjani. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday.